Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanyirewo minister of environment paita mudziko riri apo kuti paitoriya zvichitete nekurumidza uye nekufembedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagaritane zvakanaka.
Sangano reCenter for Research and Development roronga kuenda kudare reparamende negwaro renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inoziya nyaya dzemihoro hwaipa chinhano chepamusorosoro. Sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kwegoridhe murwizi mutare kusina tsarukano, vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo. VaMupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku, izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMupfumi.
Problem huru yaapo ndeyekuti zvakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu, mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabhiriji ezvino fanika mutare bhiriji yava nesimutation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo. Zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara. Saka ndiwo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo, zvokuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabhiriji nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo?
Hakuna changa chichiitwa. Isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo ruriranga mutasa rura district council, ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare. Tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kuFidelity, hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko. Saka hakuna, nekuti vanhu vanga vachichera zvisiri pamutemo, vanga vachishandisa masimba epolitics. So makambani akafopa iwo akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika, vanhu ivavo vanga vachichera ivavo. Saka havana chavanga vachibhadhara.
Tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai?
Bara iri kuya uchida urumende nezviri kuitika. Saka haye zvino tiri mubishi nema residents kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenta kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo Minister of Environment padambudziko riri apo kuti paitwe rehabilitate nekurumidzo uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka. Saka ndinotonzora tinaro parizvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yazvino yakuuya iri kuuya kudaro rwisa harusi kufamba nekuti vakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanhara atiri kuona ari kutorwa kuti rwisi rugadziriswe kuti mvura idarike. Ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veminister of environment minister of mine kuti paitwe matanho nekukurumidza kuti rwisi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu. Masvondo apfuura kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira mumadhamu aya akasiyiwa iwayo. Vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhi vamwe vachakatopfutsirwa nevhu akafira imomo.
Asi chii chiri kutarisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa?
Chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana chavanowana pazvinhu izvozvo. Ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo. Ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriver bed mining.
Iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete Mutare River here kana kuti mune mamwe matunhu amakasanganisirawo muongororo yamakaita?
Kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko. Kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodavira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro. Gwaro redu rakati ratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende Harmonized Collective Bargaining Council hwave pachinhano chepamusorosoro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo. Vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti National Joint Negotiating Council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
NGNC yedu ndingati gore rinorese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup. Ndofunga munowirirana nini? Inenge ichingotarisa zvoda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana. Asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifaniri kungotaura nyaya dzesalary chete, zvakawanda zvatinofanira kudi kunge tichidiskasa. Saka takatosangana kaviri yezvino tichazenge tichisangana zverwetatu. Kuworkshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi, mainterest emushandi, kuti mushandi kuti ashanda anoda chii, matools of trade. Ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary. Takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy.
Inoitawo basa rei?
Kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chinganzi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake. Saka vakaita kama pane framework ine bread basket zvatakazosangana zvetikawirirana kuti haizvi ndizvo Saka tasara zvizvungo ita costing yacho. Saka nyaya dziripo ndedze kuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afanire kuwana. Tetakuzongirana tofamba sei kuti tisvike ipapo. Uye kana tisati tasvika ipapo, zvii zvingaitwa kuti zvifanire kubatsira mushandi. Employer yabaibva asati asvika palevhu yacho iyoyo.
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende.
Ichokwadi vaakademi ndoyagara iri nyaya chiri chichemo chedu tichingoungudza gore negore kuti ipapa munoita budget racho ipapa munodi kungotibvunza kuti isusu tinodei asi gore rino iri kweshop kwatakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura sezvatinoda tikaita popaudzo zvatinofungira ndozvinofanira kunge zviri mubudget asi isusu tinoona sekuti it's an improvement but asi nekufamba kwenguva zvinotozoona kuti tichifanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubudget kuzivo kuti wazoya vachitaiwa budget taiita iyi ndo mari yatakupai saka mukada kutarisa muchaona kuti hatisati tatanga kutaura kuti mushando wehurumende gore rinouya chanzi ngachitambira mari saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichitinetsa tichiri mashure mbichana asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra
kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi
zvinobatsira chose vakandomiri muchatarisa kuti NGNC inonyanya kupa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti zvindo zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegotiate saka zvese zvakamusitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patable ishoma zvikuru asi toda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu tichinoita tirambe tichienda kuengensi ndochetinoziva kuti engensi ndochazvitanya mukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende
avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu pavhoe ishona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga vhoe ishona modzvanya pakanzi follow apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai pafacebook page yedu patinoisa link yacho zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum tichitarisa nezvezuva reWorld Children's Day. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube weStudio 7. Nasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reWorld Children's Day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete. Tatanga nekubvunza Reverend Nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muZimbabwe.
MuZimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi ningati musi wa16 November. His Excellency President Mnangagwa sa chair we SADC vakakukurudza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana.
Imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete?
Isu sisangano rimubatanidzwa levanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation. Saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo.
Asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muZimbabwe?
Kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muZimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra2018 rakagadzirwa after the Lancaster House. Bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete. Saka ndozvimwe zviri kuita hurumende yeZimbabwe izvozvo. Zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi. Yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo.
Ndedzipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana?
Kuenda kuchikoro ikodzero, kurapwa ikodzero, kupiwa pekugara pakanaka ikodzero, kupiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko, hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter every 3 years tinoendesa report. KuUNCRC tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuAfrican Charter, every 5 years kuUNCRC. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nekuti ndiye yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotangwa kutariswa iripoti yehurumende. Edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge tichiona kuti makasaririra. Saka ndozvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vawane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iri punguva dzose uye ichionekwa kuti vana vacho vatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvezvinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslemu chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chekutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuvanamata ivo mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi ma Muslim matinenge tichifamba mutichinzwa munde vapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu sema Muslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozvona mundima yechi 51 muQuran verse yechi 56. Saka chinangwa chaMwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugari ngarive kwaari, pamwechete naEve rugari ngarive kwaari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yaMwari yekuva namata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika nevako nababa vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here waAdam naEve unotaurwa nemamwe maBhaibheru?
Quran rinotidzidzisa kuti Islam igwa gwara rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero, zviri muQuran ndime yechi 5 verse yechitatu. Uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugari ngarive kwaari. Saka iraka iri gwara rakasarudzwa naMwari, rikatarirwa naMwari, rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam, akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make, rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato, ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari, zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rakauya kuna Abraham nekuna Mozisi, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarive kwavari vese pamwechete nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarive kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarive kwaari akapiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Mozisi nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise?
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Quran. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarive kwavari. Naizvozvo Quran ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tinga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQuran.
Aiwa, nguva yedu ndoyo yaita shoma. Imam Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya, tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muZifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muZifa. Michael Kariati anotipanya iye.
Pa zigaro zose zichakwikwidzwa muzifa chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vafarai jere mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda vakambovesa chigaro weDynamos vatemba muliswa muzvina bhizimisi ari kuBritain vamasha ugore uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vawangu mazodze avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda mutsarudzo iyi. Mukuru weZifa muzvare Yvonne Manwa vanoti kunyoreswa kweavo varoda kukwikwidza zvinzvimbo mutsarudzo kwavhurwa kusvika musi wa10 zvita uye tsarudzo dzizoitwa musi wa25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzaakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbovegweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we5 O-levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora, ari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizinisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidates akawanda ndikwanisa kunge ndichiziva kuvadarika.
Vamuriswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and bora esport. Hapana munhu ane degree rebora kana recricket kana rugby, kasi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports zvichibatanidza bora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaorias. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano yeZifa. Ko izvozvo zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Law EPL akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjani Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation in that.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu, asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achitauta admin wesport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata neconstituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita sei, kuchida kuranwa.
Pari zvino na Boom Zimbabwe iri kutungamirwa nekomiti yeFIFA Normalization Committee iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe nolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zikele zikhokhelwe ekhanselini, kuyilungelo labo olokuthi behambe futhi bedemand ukuthi ngiyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwemawadi ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Njalo ngenjongo la ukuthi abantwana basuke ezidakazini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namatrasa njeni kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo, abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators kathesi ikakhulu akobulawayo, the lack of dissemination from district councils ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi aconcerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here ever further, that is a budget. The city council is here, because we have a informal center,
sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, then in China, so again, meeting more training from this is a movie, the man in common traders, the public finance management. We took a check at the really in public finance and in Jado, you can see the night in the Mariana, if you can see the matrices, the Tora won't come and live, won't get a man by presence and done. If things you can see, and nobody opens they will be accounted because the Mariana and Yabo, we call a which we pay the city council deliver. So basically this is a kamuzi lama vendors which kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zonkele for the council. Ulilungelo labo olokuthi behambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa i-3% building fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngucouncil. Kulilungelo labo zakamuzi ukuthi zihambe zibuze ucouncil wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% pension yani. Kulilungelo le informal sectors ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalezi, liyenzani kahle kahle kusikhathi. Nemali iyikholekayo from yithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped masethi siyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini.
Umphumela uzasebenza i-training leyi besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe beyetrain abanye abantu. So abantu bebengaba le-information ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track-e even i-budget. So ma sebenelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali athi imali leyi yokuthi siyakhela ama-vending bays sebengasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethe ubhajethi yasenzeka lokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ikuthi baye be-lobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then futhi kanzile ngayo abala know-how.
I-council isilogatsha oluqondane lama-informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
So luqalisile ukusebenza umehluko omkhulu njalo omkhulu. Ungakhangela ngaze uhambe kubo sokusile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo. Most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department yasevini i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe kwezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane laphana e-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekoBulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madada Mshabalala, umsiza wezintombi uShabalala uMagidazi Ntombi Sempedeni uPeter Zila etsholotho lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Yes, awukuthi wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Ugogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda adoda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Yes, ngathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje lokunye okuthiyeneyo?
amabutho alezinto azayo zamabutho owibona awakhona vele abacijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho laba abacijisa amaguqa laba abacijisa unkantshubomvu kuya ngesigaba ngesigaba ndibalisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba leso lesigaba leso lesigaba lesi so ngaphansi kwayo kwezindonazi zamabutho ngaphansi komdidiyelo wamabutho ngomsekeli wakhe kubaphuba lezinduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthiwa ke kuyabe nomcimbi omkhulu akusitele ngomcimbi loza
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba besi-last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawa kithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana e-Gauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ntobhengwe lakamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukho odobha umthwakazi bayo nalengayo abafunga abathi angeke amwela umsengano amwela amakhanda amadoda kuzaba le nkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langamhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa nomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiyakhona Saka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eseTarfontein yikho lapho esabe sihlangene khona.
Ya wanxusa bakhe
wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqakatheka kangakanani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva komsebenzi endala esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi kuqala umnyaka ngo-April sagijima sayenze ebabambeni lenkali kumhlomela wenduna uDakamele the sibuya lapho kwaba le month cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMakhisi the sibuya lapho kwa-UM Sasandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi the sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi sike sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGampu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt sike sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawa kithi umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbuke bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo zange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboswaziland siyile kwakanatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonge esinyuze ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu
hayi sibonge kakhulu jabalelongajena kusasa ye lo-ke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lowakhethwa ngumndeni wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula ake simalapha kuhlelo lwejulo lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter ka 6 verse ka 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu okuthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu okuthiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazabakhona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siya ngaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngaki, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo. Sesebenze kiyo ke kwase kubuya-ke u-Eve. U-Adam wasekholisa wathi hayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba ahlukuluze abantwana ababambe ngokuba hlukuluza, kodwa sitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu omakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa. Kodwa kuqakathekile ukuthi kube lokhu umuntu ongubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathesi ondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sensuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena, awumelanga lo msebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalalele, basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center kwelutshena Nyaje ezitolo zemateme Khomayana lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo ubizwa ngokuthi Inkayi Festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzane yena ohlabela le Maduma Express uFuzane ongumsekeli kamgcini sidalo wenkayi festival njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ngibekusizi Fuzane ekhaya ngivela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 umcimbi wethu kahle kahle ngasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu sinyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi center sisukela lapho siye kwelutshena sisuke kwelutshena siye enyange sisuke enyange siye emateme from mateme siye eKhomayana from Khomayana siye ivala sesisemtumeleni njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi omculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi entayi baningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane sa-approacha futhi nabadala ngesikolo ukuthi bangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezikhiphizeleyo siyabona namatrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenzisa amagama amabi abanye sengingasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondweni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale lapha imali yeyani imali leyi njalo line libuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
all right umbuzo omuhle lo dadwethu imali leyi esiqoqayo laba basijoyinayo icover isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu ukukhipha lapho bangafika 300 siya ku 500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsizo isawunje ethe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla kwesindi yonke leyo mfredi i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isamba nokugangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe lamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakarahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oncesisana nabo ukupromotha umculo wabo
ke abantu abazoli lalela bona bayabhadala yini njalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana nomthetho ngaphakathi
ngoba singabantu esifika khona ngapha mostly abaningi base South Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkayo siyacela esikhwameni so abangenayo abantwana namadola then abadala abathuthulayo
Kangelele ukuthi bazabuya ngobulenga abantu.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobulenga ukudlula lesiyana ngoba babethakazelele kakhulu njalo abanye abasiyeza engathi imibono ukuthi hayi iyinto eniyenza. Kufuneka sisele kusase isikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ichazelo sakhonqolozela lapho ebungagigela khona nabantu abazothathiswa la ngamabizo izinto
nje bebaningi abazalixhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo ko-junction kushilo ukuthi hayi ngixhasa ozalini la ngizonika ekekele ukuthi naye kwelasisayithi ishiziya also giving back nxa sifika laphana kuba khona kwethu nabantu bababaningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise ngikwena ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami enkayi esenta
kubaculi
kubaculi laba abasabelile ngisengikhohlwa laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo fakeli sanda ngaphana ne-transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomaya abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo and Yabelungu ngibiza ngumaphotho bathula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into zepoyethi into ezingathi ngamahlayo uyahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi kumele babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzezani sicela basisapot kazi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasha ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besihlangene khona sizosebenzisana nabo
lowo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. Festival. abizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizishwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.